isuse nyika tiri nhengo United Nations. Saka gore negore musangano iwoyo unoitiwa. Saka tingangoti zvinei zvingova mugwara kuti sezvo tiriko senyika. Mutungamiri wenyika unenge ariko achizva kuti zvii zvinotora nzvimbo. Saka zvinhu zvagara zvichingoitwa gore negore izvo. Zvatichada kunzwa ndezvaanotaura kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Nokuti mamiriro ezvinhu kuno kumusha akanyangara haana kunaka. Nokuda kwokuti iko zvino tiri mukugedhageda kwamazino, vanhu havana chokudya, vanhu havana rugare, vamwe varikungoiswa mumajere. Hapana chakanaka iko zvinezvi. Saka tirikuda kutonzwa kuti unenge achitaura kuti kudii.
Tinonzwa kuti vari kutarisirwa kutaura pamusoro penyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe, asi nyika dzakatemera zvirango dzichiti dzakatemera vamwe vakuru vakuru muhurumende. Uyewo nyaya yekuti dai Africa yaiswawo muUnited Nations Security Council. Munotarisira chii kubva munhaurwa iyoyi?
Nyaya yeUnited Nations Security Council inyaya inoda kugadziriswa. Nokuda kwokuti izvo mukaona nhengo dzefirapo dzavanoti permanent members dziyashanu idzo, tinoona kuti magariro anga asina kunaka nokuti hapana utongi kujekerere kana pasi rose. Nyika shanu dziri idzo dzine zita zvadzinoda. Tazoona kuti zvaparira neiko zvinenge zvakaitwa neRussia ichinopamba Ukraine. Nhasi uno pasi rose iri mudambudziko nokuda kwokuti maitiro iwayo anga asina utongi kujekerere kuti nyika shanu chete zita zvadzinoda. Saka chinhu chakanaka kuti Africa ive nechigaro chepermanent member muSecurity Council eUnited Nations. Mubvunzo wamataura wechipiri kuti zvinotarisirwa kuti vamunangagwa vangataura nezvemasanction. Zviro kwazvo zviri kuitika ndezvekuti tinogurudzira tahurudzurazve kuti iyo United Nations inoda kuti nyika dzizvitonge, vanhu vedzinyika vazvitonge muchekerere. Utongi hwejekerere ndo hwakatomirira United Nations. Muno utongi hwejekerere muZimbabwe hausati hwasvika. Asi ndo zvakarwira vanhu veZimbabwe nazvino ndo zvavari kurwira. Saka tinoona kuti zvirango zvakatoiswa nehurumende yeZANU PF yavamunangagwa kwamakore 42 apfuura. Kuti iko zvino tizovana naStudio 7 tichitika ikoko kuona kuti kumusha hakuna rugare hunofanirwa kuvako. Saka masanction akaisirwa vanhu vakavharira kuuya kwoutongi hwechekerere muZimbabwe. Tinotoona kuti pane umwe mupurisa unonzi Matamba wakaiswa iko zvinezvi. Izvozvo izvo ndivo vakazvikonzera kuti zviitwe zvinhu zvakadaro, kwete kuti ivo tingatitomira pana pasi petoti zvirango ndozvirikukanganisa. Zvirango hazvina kuisirwa munhu wese muZimbabwe. Vakaisirwa vanhu vanofungidzirwa kuti havasi kubata kodzero dzavanhu notungamirwa nyika zvakanaka uye vanoita zvouori.